Ditunga mire, ditunga mire, we am a chase.
Fedwap.com.
Ditunga mire, ditunga mire, we am a chase. Ditunga mire, ditunga mire, we am a chase. Ugure sora tanga iya kunachanda bata. Dino da nyasha senyu babandi abu. Vanaga vanga vanungu. Chanino dai sonso nemi nana besi
Jesu Jesu andikwanise musipo tumira enyasha mwariwe mutidzingire mamepo furai nzira pasina nzira ndoda kumira pamuchamira zuva parichavira ndogamuchira zvangamira
ina nifunduke na Jesu anifunduke
mukani nyamba ndikumbuke na Jesu andikumbuke
nditunga mire nditunga mire mweya muchene Ditunga mire mweya muchene Zvamaka itenga nave isira rigoreri Tumira iri mire moto diambu
Zira inore mai Jesu Famba ineni ndega ndigone Ditunga mirai mweya mutsvene Kufamba ndega baba ndinodonai Ditunga mirai mweya mutsvene Kufamba ndega baba ndinodonai Ditunga
Ditunga mire,
baba ditunga mire.